This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 30 2012. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15775 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebsite yedu itsva inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinoimba kuti zuva renyu ranhasi ranga rakanaka chose. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAfrican Media Barometer rinoti matorerwo enhau adzikira muZimbabwe, uye uori huri kuwanda muvatori venhau. Zvikonzi zvedare zvinoenderera mberi nekudzinga vatsigiri vavanorobert kunonga muzvivakwa zveAnglican Church. Mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rikakundwa musarudzo vakazvipira kusiya basa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano rinoongorora mamiriro akaita mabasa ekutorwa kwenhau reAfrica Media Barometer rinoti matorerwo enhau adzikira zvikuru muZimbabwe, uye vamwe vatori venhau vari kuita zveuori. Sangano iri rinotiwo hurumende haina zvizhinji zvairi kuita mukuvandudza mitemo inovhiringidza mashandiro akanaka evatori venhau. Izvi zviri mugwaro raparurwa nhasi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri raburitswa mushure maongoro yakaitwa neMedia Institute of Southern Africa yakabatana nesangano reFrederick Ebert Stiftung. Gwaro iri rinoti mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act pamwe nePublic Order and Security Act ichiripo kunyange hazvo pakambove neurongwa hwekuti mitemo iyi isandurwe. Gweta uye vari commissioner muZimbabwe Media Commission vaChris Mike, mumwe avo vakanyora gwaro iri, vanoti vanhu havana kusununguka kutaura zvavanoda.
Zvakaonekwa kuti mitemo iri munyika inoita seinokanganika zhinji. Tinoona kuti vapepeti venhau vanoita basa ravo vaine kutya, vachitya kuti vanosungwa. Vakanyora pamusoro pedzimwe nyaya dzakaita sezvevemauto vanopedzisira vasungwa. Nokudaro mukunyora kwavanoita vanenge vava kunyora vachitya. Dzimwe nguva pavanoona kuti pane nyaya inoda kunyorwa havachainyore nekuti vanotya kuti vanopedzisira vava mutsekwende.
Vamhiki vatiwo kunyange hazvo paine nhepfenyuro mbiri dzakapiwa maresinesi mukati mumakore maviri akaitwa ongororo iyi, nhepfenyuro dzemumatunhu hadzisati dzave kubvumidzwa kutepfenyura. Vatiwo kambani yeZimbabwe Broadcasting Corporation, iyo inofanira kushanda isingatori mativi, iri kuita basa rekutukirira vamwe vanhu vemuZimbabwe, uye inofanirwa kusandurwa kuitira kuti iite zvido zvive ruzhinji. Vamhiki vatiwo mabasa ekutora nhau ari kudzikira zvikuru munyika, uye uori huri kuwanda muvatori venhau.
Vatapi venhau havasi kunyatsoita basa ravo neunyanzvi hunotarisirwa. Uori huri kuonekwa kuti hwavamowo mukutapwa kwenhau. Zviri kuonekwa kuti dzimwe nguva vatapi venhau vakungoita basa rekuburitsa munhau avo vavanenge vachifarira kana kuti vanenge vachifunga kuti vanotaura zvavanobvumirana nazvo.
Sachigaro vemisa Zimbabwe Vanjavu Lunxuve vati zvinosuvisa kuti unyanzvi huri kudzikira mubasa rekutora nhau. Nhengo yeZimbabwe Democracy Institute vaPesai Rwanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paWestminster kuLondon, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana negwaro reAfrican Media Barometer panyaya zhinji asi vanopokanaro panyaya yeuori muvatori venhau.
Ndisina umboundo zvokuti majournalists vari kuita zvemabribes, majournalists ari kuita corruption. Hatingati zvinhu zvetinenge tichinzwa zvichitaurwa mumabhawa kana mumastreets tozvitora kuva chikwadi. Kana takutaura nyaya yekuti mune ukopokopo, mune mabribes, mune nyaya dzecorruption media, tinenge tichida umbo hwakadzama hunobudisa nyaya dzipachena, nokuti zvinenge zvisina kunaka kuti tingopomera vanhu mhosva nokuvazora madhaga tisina umbo hwakati tsvikiti.
Gwaro iri rinokomekedza vanoda kutanga nepfenyuro dzemumatunhu kuti varambe vachitaudza Broadcasting Authority of Zimbabwe kuitira kuti ivape marezinesi uku vatori venhau nemasangano avo varambe vachikurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo inobata mashandiro avo. Gwaro iri rakanyorwa nevapepeti venhau kubva kumakambani akasiyana-siyana, magweta, vadzidzisi vemuzvikoro zvekutorwa kwenhau pamwe nevamwe vakabva kumasangano anoshanda akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvikonzi zvematare nhasi zvinonzi zvaenderera mberi zvichibvisa nechisimba vatsigiri vavanobet kunonga. Vanotsigira vakunonga ava vange vachirambira mudzimba nezvimwe zvivakwa zvechechi yeAnglican Church, kunyange hazvo dare repamusoro-soro rakatonga kuti vabude sezvo vakunonga vainge vabuda muchechi iyi. Vakunonga vakabuda muAnglican Church of the Province of Central Africa vachiumba chechi yavo inonzi Church of the Province of Zimbabwe muna 2007. Asi mushure mekurasirwa nyaya yavo neSupreme Court vakakwidzazve kudare repamusoro vachikwikwidza vachiti nyaya iyi haina kutongwa zvakanaka. Dare repamusoro iri rakati nyaya iyi ichanzwikwa svondo rinouya. Tabata mutauriri waBishop Chad Gandia, mutungamiri weAnglican Church muHarare, vaPrecious Chumba kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzuva ranhasi tinofara zvikuru sedaisesi reHarare kuti kubva musi wechitatu apo vakunonga chaiwo vakadzingwawo pacathedral, taona kuti paita budiriro mukubvisa vanhu wekwakunonga mafundisi ake kunyanya anga achiita mhirishonga, achitaura kuti anotobva nerufu anga achibviswa zviri pamutemo. Mangwanani kwaendwa panumber 101 Central Avenue, apo deputy sheriff wa Nicholas Chakanyuka wambosvika munguva yekumborohwa newaprisita wakunonga wanotungamirwa naTed Mukariri nemwana wake anonzi Tendai. Umwe wevanhu wakambosungwa musi wechitatu pacathedral waudzwa semamonya nakunonga. Asi riot police yazosvika, dzimwe nhubu dzakunonga dzanga dzabva dzatiza zvekuti hadzina kugona kusungwa, zvazoita kuti kubviswa kwewanga vasara vakunonga kuite nyore uye kusave nedambudziko. Wabviswa wazoenda zvakare kune wanga vakapinda mumakontrakti ari kunze kwemutemo navakunonga pa-123 muna Kwame Nkrumah. Wabviswa zvakare.
Ko kucathedral tiri kunzwa kuti mapurisa akambenge atora chivakwa ichochi, zviri kufamba sei?
Saka pari zvino pacathedral ndepedu, wekwakunonga vanotoziva kuti havachapadzoki zvakare.
Vangu wari waPrecious Chumba, vanhu vamutauriri waBishop Chad Gandia weAnglican Church muHarare. Hatinokwanisa kubata vakunonga kana gweta ravo vaJonathan Samukange sezvo vaviri ava vati vanga vari musangano. Sangano remuAmerica rinorwira kodzero dzevanhu reRobert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights kana kuti RFK Center rakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iongorore mashoko ekuti nhengo dzeoza dzakatyisidzirwa nenyaya yegukura hundi uye kuti dzinogona kuitwa kafira mberi nemapurisa emubulawayo apo dzairatidzira. Izvi zvinonzi zvakaitika musi wambudzi 13, asi nezuro nhengo dzeoza dzakafora dzichienda kukamba yemapurisa netsamba yenyunyuto dzichiti dzinoda kuti nyaya iongororwe. Vatungamiri veWoza, amai Jenny Williams namuzvare Magodonga Mahlangu, vakambochengetedzwa nemapurisa nezuro wakare. Sangano reRFK Center rinoti hurumende yemubatanidzwa inofanira kuona kuti mapurisa amiswa mumabasa awo ari kupomerwa ekuchikora kwedzoro dzevanhu uye kuda kupesanisa vanhu nenyaya dzemarudzi. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo, asi tabata muzvare Mahlangu kuti tinzwe zvizere.
Musi wa13 kuna November takati demonstrator chienda kumhlahlandlela tichigune kunyanya nenyaya dzemvura. Nhengo dzetu dzakavafungwa nemapurisa eRiot. Kwai mupurisa anonzi Mukoshi weRiot. Pakarova mamembers etu vakavatuka kwanzi munoti munota mvura mune madhemu here? Hamuna madhemu ende hamuna urira rusununguko. Munhu akaspila bright akaparadza ropa ndiye ari kubvunyira kuti ataure imi mana hamuna kuparadza ropa muchisunungurira nyika. Mamembers atanga kutaurirana nechindevere. Kwanzi muri kutaurirai chindevere because ndevere haibvumiri kubulawayo kuZimbabwe because mandevere akapera kufane kukura hundi. Ende vanhu vakarohwa kuti mumwe wacho ruoko rakachoka.
Tsamba yenyu yenyunyuto iyi yakazotambirwa here nemapurisa?
Takamira kuti vaitambire because chakaitika ndekuti vakuru vekusatamutoni vechizwa kuti chitaure nenyaya yekukura hundi vabva vanetsekana kuti aiwa tigoni kusagamutira nyaya yacho inoita kuti igamutirwe nevakuru kuru vacho nekubulawayo kuti zvireva kuti dispol. So vakaedza kuti vafone dispol ameno kuti dzakafamba sei. Takamira ikoko maybe for about 40 minutes kuchiya chinhu chiri kuitika. Vamba vakabatsirifeya ku Rose Camp tati okay hazvirambe kuenda ku Rose Camp. Takabva tapinda munzira tichimacha. Takaudza kuti tichibva pano it's up to you kuti muri kuudza rayo itirowei kana kuti chii asi regeri tinoita kuti nhasi titaure nevakuru vemapurisa kubulawayo kuti chii chiri kuitika kubulawayo. Bosi wedispol mandi yabva yasvika abva atora tsamba racho abva aiverenga abva aisaina ati aiwa ndokumbira kuti muende kudzimba dzenyu ndichaongorora nezvazvo.
Muzvare Magodonga Mahlangu mumwe wevatungamiri veWoza vanga vari parunare mubulawayo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamusinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorera zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. Yasvika nguva yekuenda kuchirongwa Our Lives chamunopakurirwa nemumwe wangu Jonga Kandemiri nemusi wechishanu wega wega.
Manhero akanaka hama dzinodiwa, ndinokutambirai nemufaro pachirongwa chedu. Umo tinotaura zviri kuitika muupenyu hwedu, mungave muZimbabwe kanawo kunze kwenyika. Anokunzirai chirongwa ichi nechishanu choga choga, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanorarama nehurema reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera, pamusoro pematambudziko kanawo zvimhingamupinyi zvavari kuona zviri kuitika munyaya yekunyorwa kwegwaro remitemo idzva neCOPAC. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, amai Cherera.
Kazuvai vakandimira.
Amai Cherera, tati nhasi timbowana mukana wekungotarisa zviri kuitika muchirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo. Imiwo sangano renyu reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe rine zvaringanyunyutawo here kana kutambirawo mafambisiro ari kuitwa chirongwa ichi?
Chokutanga, tovatenda vanokwanisa kudaidza vakarema asi vasingadaidze vese tichipa pfungwa dzedu, asi zvakabuda mudraft yekutanga dzakanga dzisiri dzepfungwa dzevakaremara. Dzakanga dziri pfungwa dzavo dzavakanga vachinyora ivo kuti unofanirwa kuve nemasenata maviri, tisina representation muparlament, tisina representation kwese kupi kubva kupasi zvikwira kumusoro. Ini maonero angu ndeyekuti chinhu chiri kunyanyonetsa kutarisirwa pasipasi. Ndoda kukupai muenzaniso kuenda kwatiata kuCOPAC iko zvino tichitonopawo pfungwa dzedu. Tasvika ikoko kuCOPAC, vanhu vakanzi ngavaende kumagroup vaenda kumagrupu vanoziva kuti kune vasingaoni, vanoziva kuti kune vane maulche, vanoziva kuti kune vamwe vane urema hwakasiyana-siyana, asi vakakwira vese vakaenda mudenga vakaremara tikasara pasi. Tasara pasi tikati ah, muri kuona negative attitude ine vanhu ava, vanotitarisira pasi pasi, vanototikanganwa ivo varivo vakatidai Japan. Tikazosara tikafoma gurupu redu revanhu vakaremara tichipa pfungwa dzedu. Chokwadi, pfungwa dzatakapa rwendo runo dai zvikabuda saizvozvo, asi chinoitika ndechekuti hazvibudi saizvozvo.
Muri kumbowanawo here vanokupai nzeve vachiteererawo zvinyunyuto zvamuinazvo izvi?
Tichitaura navo vanoita sevanoteerera, asi hazvizobuda saizvozvo. Nokuti ini chandinoona ndechekuti vanotenge vachitoona kutoti dhimandi yedisu vakaremara dai tanga tiri isu maebo bodhe taita 15 maposition iyayo chete, tiri vanhu vakawanda kamuno vakaremara 18% to 20%, zvira kuti weare close to 2 million. Saka uwandu hwedu tinenge tichidawo nouwandu hwedu kuti muparliament, nokuti nothing for us without us. Hatinganzi bumbiro remutemo redu risingatauro zvarinotaura, risina chikamu charinopowo vanhu vakaremara. Zvinotinyuyutisa kwazvo kana vanhu vachiita sevane nzeve dzokuteerera, asi zvacho zvinobuda zviri zvinhu zvinonyunyutisa zvikuru.
Amai Cherera, tinoona pane sangano rakaparura kunyorwa kwegwaro rebumbiro remitemo neBraille. Imi makatambirawo sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi sokunzwa kwandakaita chiitiko chakanaka, asi isu takanga tisipo. Chiitiko chakanaka zvekuroncha zveBraille kuti vamwe vedu vasingaone naivo vave nemukana wokuti vakwanise kuverenga. Zvinhu zvinotifadza, zvinhu zvatinokurudzira, asi zvinenge zvichida kuti vakokewo nemasangano evakaremara vachitsigira basa guru rinenge raitwa rakanaka.
Icho chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo, pane zvimwe here zvamungati muri kutarisirawo kubva kwachiri tisati tapinda mureferendum?
Tisati tapinda mureferendum tiri kutarisira kuti vanyore zvatakarequesta kukopak, percentage yatakataura kuti iyoyo 15% chikamu chega chega chevamiririri, kungave makancellors, magavena, ngavaisawo vanhu vakaremara, ngavaisawo vanhu vakaremara muparliament, noti kuisa mumwe chete kana vaviri, tiri kuda 15%, ngavaisawo masenators evakaremara, tiri kuda zvekare 15%. Tine tarisiro iyoyo yekuti dai vanga vaita saizvozvo. Nekuti vanhu ava vakapinda mukati mavo, zvese zvinokurukuwa, hakuzosara zita rokuti vakaremara vari nechepapi. Wedha apinda neurema hupi, asi haazokanganwi kuti vakaremara vangu vari matambudziko akati. Iko zvino hapana anozvitaura, hapana anozvikurukura, hapana watingati akatimiririra. Vanotofunga kuti vakaita basa guru pavakataura kuti two senators is not enough for kumasenata ndokwadii. Izvozvo pfungwa dzakati pakufungisisa kwakadzamadzama. Saka zvinotishungurudza zvikuru isu vakaremara. Tinoda bumbiro riri inclusive.
Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai amai Cherera nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevana veZimbabwe.
Tinokutendai vateereri.
Manga makateerera kubva kumutungamiri weNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera. Muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, ngatisanganei zvakare nechishanu chinotevera. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo, sangano rakazvimirira rePan African Development Foundation rabuda nechisungo chekuti ZIFA inofanirwa kuregerera vose vayakadzinga munhabvu zvine chekuita neAsia Gate. Sangano iri rinoti ZIFA ikatadza kuita izvi ichaendeswa kudare redzimhosva nesangano iri. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sangano iri iro rinotungamirwa navaIgnatius Pamire, avo vaimbovesa chigaro wechikwata chine mukurumbira cheDynamos, rapa ZIFA masvondo maviri ekuregerera vese vakadzingwa munhabvu ikatadza kuita izvi yoendesa kumatare. Izvi zviri mutsamba yatumirwa veZIFA. Tsamba iyi yaendeswa zvekare kumasangano anosanganisa rinoona nezvenhabvu pasi rose reFIFA, veCAF, veCOSAFA, veSouth African Football Association, veSports and Recreation Commission pamwe negurukota rezvedzidzo mitambo pamwe netsika vaDavid Coulthard. Vapamire vanoti ZIFA inofanirwa kuita zvavataura mutsamba yavo.
We are giving ZIFA 14 days to nullify all suspensions, fines, bans, and indeed all forms of their premature punishments, failure of which we will be left with no option but to seek urgent relief in the High Court.
Zifa yakadzinga munhabvu vatambi nevatungamiri gumi nevatanhatu uyezve vakapa vamwe mitongo yekusave nechekuita nenhabvu kwemakore mashanu vamwe kwemakore maviri. Murairidzi mumwe chete Nomeni Mapeza ndiye akambomiswa kwemwedzi mitanhatu, asi vapamiri vari kuti apa pakakanganiswa nekuti vatambi ava havana kumiswa pamberi pedare reZifa vachizvidzivirira kumhosva yavaipomerwa sezviri pamitemo yenhabvu.
What we say is we are not condoning criminality. We don't at all. But we are saying even convicted people have rights. These people haven't been convicted in terms of the rules of the football game. And because they have not been convicted in those terms, we are saying give them a fair chance.
Vakanda kure nyaya kuti FIFA itenderi nyaya dzenhabvu kuendeswa kumatare. Vachitivo FIFA inobvumidza izvi kana munhu akatongwa asina kupiwa mukana wekuzvidzivirira kumhosva sezvinodiwa nemitemo yenhabvu.
Because FIFA is supposed to be run or administered in terms of its constitution, which, as I say now, it's violating itself. So I don't see why we can't go to court on behalf of the aggrieved parties.
Asi mukuru wekumahofisi eZifa vaJonathan Mashingaidze vati sangano rePan African Development Foundation iri harina simba yekuita izvi wachivedzera ivo kuti uku kutyisidzira chete. Vati ivo sangano iri riri kushandiswa neavo vakaonekwa vaine mhosva vakati nyaya iyi hapana kwainosvika. Vati kana pane vasiri kufara nemitongo yavakapiwa ngavatevere mitemo yenhabvu nekutaura neveZifa kuti nyaya yavo itariswe zvekare. Mukuru weZifa vakabve Dube vakataura kuti sangano ravo riripo pakuchenesa mutambo wenhabvu kubva mukutengeswa kwemitambo, vachiti ivo vane mhosva yeAsia Gate havasi kuzoregererwa.
We are here to clean up football.
Sekutaura kwavapamiri, Pan African Development Foundation iripo pakubatsira vari kutambudzika neavo vari kudzvinyirirwa, vachiti ivo matongerwo akaitwa nyaya yeAsia Gate anosiya vatambi pamwe nemhuri dzavo vari mumatambudziko makuru ndosaka vazvipira kuvamirira nemari dzesangano ravo. Vamwe vakaonekwa vaine mhosva muAsia Gate vakatobvisa mari dzakatarwa dzezviuru matanhatu kuti nyaya yavo itariswe zvekare, asi vapamiri vati mari iyoyi yakawandisa kuvatambi venhabvu avo vasingatambire mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mugwaro nyorwa renyu.
Magatirira kustudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muAnglican Church. Kana muchida kupa pfungwa dzenyu dzinovaka muchirongwa cheLive Talk na Simaneru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk. Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com. Moenda pakanzi Live Talk mufona international access code yenyu pa namba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk muri ku Britain, America nedzimwe nyika. Sangano reYouth Forum rinoti vanorarama neurema nevasingagone kuverenga vanofanira kudzidziswa kodzero dzavo kuitira kuti vasatye kuenda kunovhota. Sangano iri rinoti mitemo yekuvhota yakavandudzwa muna Gunyana, izvo zvavakupa mukana vanhu vakadai kuti vakwanise kunge vachienda kunovhota nyore. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muYouth Forum vaWellington Zindowe vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti kuvandudzwa kwemitemo uku kuchabatsira vakawanda kunyanya vechidiki vanorarama neurema.
Mugwaro nyorwa renyu tachiburisa pachena maererano nemaamendments akaitwa kune zvemutemo wokuvhota newokuvhotesa, kuti ike zvino hurumende yakubvumira kuti avo vasingagoni kunyora vange vachikwanisa kunge vachibatsirwa nemunu wavano wira naye kana kuti wavano vimba kana hama yavo uyo wavano kwanisa kunge vachipinda naye munoita zvokuvhoteswa kuti vomuudza kuti votera pakati vobva avhota kwete zveni ngatakanangara neyavo vanenge vasingaoni zvimwe chetezvo zvinoenda zvakadaro kuti unoenda nemunhu waunochivimba naye waunoudza kuti ndoda kuvhotera nhingi asi ndingangoti pamutemo kune avo vanenge vasingaoni uyo watinoti presiding officer anenge aripo ndingati muimba yekuvhotesa anotarisirwawo kunge ange aripo asi asina chaanoita maererano nokuvhiringidza kana kubetsera kuti anovhoterwa ange ari ani
asi hatizoona here vamwe vanhu vachibiridzirwa vachizoisirwa vhoti yavo pane mumwe munhu anenge achidiwa nemunhu ari kuvabatsira
ndingati mutemo uchiiswa chokutanga ndechokuti unenge uchitarisirwa kuti avo vachange vachiutevedza havana dzimwe pfungwa dzeumbimbindoga dzakashata dzokubiridzira asi ndingati sezvamunoona mitemo mizhinji iri muno muzimbabwe yatinayo kazhinji kacho ine yakanaka asi kuti avo vanenge vachinzi vange vachitarisa kuti inge ichiitwa zvakanaka ndo vanoityora saka ndingati takatarisa neavo vasingaoni taitarisira kuti dei vanga vapiwa inonzi pachirungu breu yayo kuti vanogona kunge vachizvinyorera vega vovhota pasina kana kuti kwanzi dei nhinga vaitira zvakati
avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muyouth forum vawellington zindoye vachitaura vari parunare muharare namavhirasi muhlanganya uye westudio 7 zvichakadaro kunyange hazvo mutungamiri wehurumende vamogen tsvangirai vachiti vane chokwadi chekuti bato ravo richakunda musarudzo vanoti vakazvipira kusiya utungamiri wemdc kana bato iri rikasakunda musarudzo idzo dzinotarisirwa kuveko gore rinouya mutori wedu wenhau taurai shava anoti panyaya inotevera
vachitaura kuvatungamiri vematunhu ebato ravo mugweru nhasi vatsvangirai vati bato ravo rave neruzivo rwekutungamira nyika mushure mekuve muhurumende yemubatanidzwa kwemakore mana apfuura vatsvangirai avo vakaparura chirongwa chebato ravo chinopa hwaro hwemafambisirwo ezveupfumi hwenyika muHarare nezuro vati bato ravo rine urongwa hwakanaka hwekuendesa nyika mberi
for the last 4 years tanga tiri mutransition kutaridzwa makey kuitwa apprenticeship yokudzidziswa kuti hurumende inorara sei taakuziva pane makii apa apo nepapo saka god has a purpose kuti aangangoti kanda in the deep end takabatana pahuro god wants a peaceful revolution not a violent revolution
vezanupf vari kushora chirongwa chemdc chezveupfumi hwenyika ichi vachiti hachina maturo vachitiwo bato remdc rakavamba chirongwa ichi senzira yekukwezva vatsigiri panguva yesarudzo asi vatsvangirai vati chikonzero chikuru chakaita kuti mutungamiri wenyika varobert mugabe nebato ravo rezanupf vaendese nyika kumawere inyaya yekuti vaive vasina urongwa hwekuti votonga nyika sei pavakavamba hurumende mushure mekunge nyika yatora kuzvitonga vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bato ravo rive neurongwa hwekutungamira nyika sezvo vane tarisiro yekuti richave iro richakunda musarudzo dzinouya
for the last 4 years tanga tiri mutransition kutaridzwa makey kuitwa apprenticeship yokudzidziswa kuti hurumende inorara sei taakuziva pane makey apa apo nepapo saka god has a purpose kuti aangangoti kanda in the deep end takabatana pahuro god wants a peaceful revolution not a violent revolution
vatsvangirai vati bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vamiriri vemudare resenate pamwe chete nevamiriri vemuparamende nevemakanzuru vachishandisa mitemo yebato vatsvangirai vabvuma kuti nyaya yehuori yange yatekeshera mumakanzuru vakati bato ravo rave kutora matanho ekunyatsoongorora vanhu vose vanoda kuve makanzura vatsvangirai vatsinhira kuti bato ravo harizofa rakachengeta vanhu vanoita huori vakati hazvivarwadze kuti vanhu vakaita sameya wegweru vatedius chimombe avo vakadzingwa mubato remdc nenyaya yehuori vave kunzi vave nhengo dzerimwe bato vatsvangirai vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasiyane netsika yekupokana vachirwira zvigaro izvo vati zvakakonzera kuti bato ravo ritadze kukunda mune dzimwe nzvimbo munyika pasarudzo dzemuna 2008 vakurudzirawo vatsigiri vavo kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota muhuwandu hwavo musarudzo dzinouya balange vari kunopeta mashoko avo vatsvangira vashamisa vatsigiri vavo apo pavati kana bato ravo rikasakunda musarudzo dzinouya vakazvipira kusiya utungamiri hwebato iri kuti vamwe varitungamirewo.
Tinotenda Taurai Shava, mutori wedu wenhau ari kuMidlands. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reAfrican Media Barometer rinoti matorerwo enhau muZimbabwe adzikira zvikuru uye uori huri kuwanda. Zvikonzi zvedare zvinoenderera mberi nekudzinga vatsigiri vava Norbert kunonga muzvivakwa zveAnglican Church. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anoti murare zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Sandra Nyaira naViolet Gonda.